kwakatiwa emapurisa vari background yari kuti vanga vachiita noti pachirungu unsanctioned gathering in terms of mob, saka ndo mhosva yacho neyoyo. Noting authority vari kuti haana chaanga achiziva azongonzwa vanhu vakaungana, vanhu vari kuimba, vanhu vari kuunganidza macheya, vanhu vari kuunza dzimotikari pamba. Saka ndo zvandiri kutaura kuti panga pasina kutevedzera mutemo sezvakataura pasi mop.
Saka vachiri mumaoko emapurisa here izvezvi?
Mapurisa edare pagrand futa ravandaita vachiri kuongorora zvifamba sei. Kana pane mashoko akazara chinenge tichizozivisa nokufamba kwenguva.
Kuyawo nyaya yekupfurwa kwevanhu kuwedza assistant commissioner, pane update yatiane mapurisa here?
Tichiri kuongorora. Kana pane zvinenge zviripo tinozivisai nokufamba kwenguva.